Misangano yakadai inokubatsirai sei imisa governor we Reserve Bank.
I'm going to go to the hospital.